manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC Manira kana kavatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu chikunguru 19 2017. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Business remumwe wevatedzeri wemutungamiri weMDC vaElias Mudzuri pamwe nemba yakanzura weMDCT mukuwadzana zvinoparadzwa nevanhu vanonzi nebato reMDC ndeve ZANU-PF. Zimbabwe Electoral Commission yoronga chirongwa chekudzidzisa vanhu nezvesarudzo dzegore rinouya. Chirongwa cheMine Entra chinotanga mubulawayo vanhukadzi vachikurudzirwa kuita mabasa ezvemigodhi. Chikwata cheZimbabwe Robotics Team chinorwisa zvakasimba mumitambo ye2017 First Global Challenge yakapera muWashington DC neZuro asi chichizokundikana kubudirira zvakanyanya. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mirizhonga ine chekuita nezvematongerwo enyika inonzi yatanga pamberi pesarudzo dzegore rinouya zvichitevera kupiswa kwebhawa remumwe mutevedzeri wemutungamiri weMDC vaElias Mudzuri pamwe nekupwanywa kwaitwa imba yakanzura webato iri mukuwadzana madeko apfuura. Mutoreri wenhau Thomas Chiripasi anotipanya inotevera.
Zvinonzi pane vanhu vanga vachifamba nemotokari dzisina manhamba vasvika vakapwanya mudhuri wepabhawa rainjiniya Mudzuri. Vanhu vemumwe wevatevedzeri vemutungamiriri weMDC inotungamirwa navaMorgan Tsvangirai vakatora mari nezvimwe zvinwiwa zvanga zviri mubhawa iri vakazosiya varipisa. Mumwe mushandi wepabhawa iri iro riri muna Coventry Road muHarare vatichaona mureva nhema vati vazosara vosvika pabasa bhawa iri rave mazimbe chete.
Ya chakaitika panapa ndechekuti pakauya vanhu vanhu ava vakatopasa pagedhi vapasa pagedhi bva vapinda mukati vakatogura dhoo vachibva vatora mari mafoni mamwe anenge ari mumaswipe vatora mari ndopa vakabva vapeisira vachibva vapisa vachibva vatoenda bat vakatotora doro vakatonwa vari pagedhi ipapa ibvosotaona mabhodhoro emacastle light avaitonwa zvisi zvavaita vachibva vapisa vachibva vaenda. Mota yanga iri pangwa neBT50 yanga isina number plate zvataura gadha akaonawo mota yakutosiya kutoenda tatozove kuma8 chingono zvakatoda chingonzwo pamafoni kunzi apakapiswa pakapiswa saka vanhu vangu vaitofundira pamagedzi bat asi magedzi nekuti vanhu vakapasa vakapinda vakatora mari dzimwe dzinei dzaisara imomo vakatora mafoni zvese nedoro vakanwa vachibva vasiyawo pasa vabva vaenda.
Mushandi mukuru wepabhawa iri uye ari hama yavaMudzuri vavengesai Mudzuri vati vanofungidzira kuti kupiswa kwaitwa bhawa iri kunze koda kuedza kunogona kunge kwaitwa nevanhu vezvematongerwo enyika sezvo vaMudzuri avo vaimbova gurukota rinoona nezvemhando dzemoto muhurumende yemubatanidzwa vari mune zvematongerwo enyika.
Inini ndinoona kudaro nokuti chiro anotaura kuti vanenge vambaita sokuona vanoona kuti mota dzacho dzanga dzisina maplates zvinoratidza kuti zvine chokuita nematongerwo enyika.
Studio 7 haina kukwanisa kubata vaMudzuri sezvo nharembozha yavo yanga isiri kubatika. Zvichakadai imba yakanzura weMDCT anomirira ward 38 kukuwadzana vaWilton Njanjasi inonzi yapwanywa mahwindo pamwe nemudhuri usiku nevanhu vanonzi vanga vachifamba nemotokari mbiri dzisina manhamba. VaNjanjasi vaudza Studio 7 kuti zvaitika izvi zvasiya mhuri yavo yakabatira hana mumaoko.
Usiku takarara pakati peusiku tanzwa a big noise just like a bang and they shake out the whole house. So by the time andamuka ndamuka bva pamubhedha ndobva ndamhanyira mupassage ndichida kuteera kuti ndione kuti chii chiri kuitika. Panda ndiri mupassage ndo pandazwa imba yese ichirokwa. Ndobva ndadzokera mubedroom angu ndifeke. By that time madzimai wangu anga watomuka. Vakutodedzera kuti chimbava. Because vanhu vanga kurova all over the whole house. Vechirova mahwindow, vana vaku mhanya vechido kumhanya kupinda mukitchen kuti vanzi kuti chii chikuitika, vaida kutitera kuti chii chikuitika. Ndopavanzwa mahwindow ari kupinda mudzimba, maglass, mahwindow panes, kupinda mudzimba. So ndadzokera kuti ndinopfeka mbatya dzangu mumba kuti ndibude. Vadzimai vanoti usabuda, usabuda. Vadzimai vari kuchema vechidaidzira chii for assistance, uko vanavo vari kumhanya vechidaidzirawo. Ndozviri pano.
Vanjanjasi vaenderera mberi vachiti vanhu vapwanya pamba pavo ava vasiya vazvambaradza mumwe mushanda anoshanda usiku achichengeta motokari panzvimbo inochengeteswa motokari usiku nevagari vemunzvimbo yavo vachitiwo vanhu ava vanga vaine pfuti. Vanjanjasi vati semaonero avo hadzizi mbavha asi vanogona kuve vanhu vanoita zvematongerwo enyika sezvo vasina chavatora pazvinhu zviri pamba pavo. Zvichakadai mutauriri weMDCT vaObert Gutu vati zviri pachena kuti kupiswa kwebhawa ravamudzuri pamwe nekupwanywa kwemba yavanjanjasi kwaitwa nevanhu vebato reZANU-PF.
Izvi zvotaridza kuti vanhu ava vanhu vanotonge vachitumwa pachirungu tikangoti yavanonziyo state sponsored banditry, nokuti vanhu vakanga vari mumarori maviri vakawanda, vanhu vanga vane pfuti. Muno muZimbabwe tinoziva kuti vanhu vanoita mabasa akadai vachiunangisa kuparadza midziyo nemadzimba dzenhengo dzedu dzeMDC vanenge vari vanhu vanenge vari vavengi vedu panyaya dzepolitics. Vavengi vedu panyaya dzepolitics zviri pachena kuti ndeve ZANU-PF.
Vagutu vakurudzira mapato ose kuti atsvage rutsigiro murunyararo asingashandise mhirizhonga pamberi pesarudzo dzegore rinouya, vachitiwo zvasarira mapurisa kuti aferefete nyaya mbiri idzi asina divi raakarerekera.
Tinotarisira kuti mapurisa vachaferefeta zvino mutsindo, vachaferefeta zvisina kutya mukati, vachaferefeta zviri pachena kuitira kuti nhumbu idzi dzaita basa irori rokutaura zveumhara patsetsetse dzibatwe. Kana dzabatwa ngadziende kumatare edzimhosva.
Hatina kukwanisa kunzwa divi reZANU-PF panyaya iyi, kunyange hazvo mutauriri wemapurisa Senior Assistant Commissioner Charity Charamba vachiti mapurisa achiri mubishi kuferefeta nyaya iyi. Matikitivha anga ari pabhawa rapiswa iri pasvika Studio 7 panzvimbo iyi. Zvaitika izvi zvinouyawo mushure mekupiswa kwakaitwa motokari yeboka revechidiki muMDCT kukuwadzana nevanhu vari kufungidzirwa neMDC kuti ndeve ZANU-PF. Gurukota rinoona nezvinoitika mukati menyika vaIgnatius Chombo vakati kupiswa kwemotokari yeMDC chinhu chakaitwa nevanhu veMDC. Nekune rumwe rutivi vaJim Kunaka avo vaimbotungamira chikwata chakarerekera kuZANU-PF chinonzi Chipangano vakabuda padande mutande paFacebook vachiti bato ravo rinogona kushandisa mhirizhonga kunhengo dzeMDC pamberi pesarudzo kuti ridzoke mumasimba. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.
Sangano reZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC richishanda nesangano reUnited Nations Development Program rinoti rave kutanga chirongwa chekudzidzisa vanhu nezvesarudzo dzegore rinouya, uye vanenge vachida kuita basa iri vakasununguka kuuya nezvavanoda kuita muzvirongwa izvi vachikwikwidzana nevamwe. Mapato anopikisa uye masangano anoongorora sarudzo akaita seZimbabwe Election Support Network neElection Resource Center anoti dzidziso iyi yatononoka kutanga, uye vanhu vakawanda munguva yesarudzo vanoratidza kuti vanenge vasina kudzidziswa zvakakwana nezvesarudzo. Masangano aya anotiwo vechidiki vakawanda havasi kuvhota zvichikonzerwawo nenyaya yekuti hapana dzidziso yakakwana nezvekodzero yekuvhota. ZEC inotiwo inoda mari inosvika mamiriyoni mazana maviri nemakumi manomwe nemana emadhora yekuti iite sarudzo dzemuna 2018. Mukuzi anyaya iye tabata sa chigaru wezek ama erita makarao.
Chirungwa hicho chichapa nalo ya kati ngati chapa sare advance kukuti taka isa ya kunoti tender, informal tender mu newspaper. Chiti awesa wano kwane songi wa chiti batira kutiti gazirise kuti urongo yufandese gava tipe mazana awaga inawo achiti uja utani kwa chita mari kwa kwa ti tishande pangwe chete kuchitanga kutizi savani kuti urongo uye wa kuchitanga zino.
Saka wana mnei mchida hapa wani ngwari wachita basari cha esu
zaka wandi sisi sa wano kuna kuita tumitambu tudiki diki tumesuka pa matelevision wano kuna kuita zimbo wano kuna ku gazira ma pamphlets wano kuna gazira ma leaflets chero cha wano kango funga kuchitio kuna kutizi savani mudunu reka reka gava uye kwa chiti mefungwa za uza laina tu chimasikamchira.
Saka ndo chirongwa cha mnei mchishanda ne UNDP chipaku zizi savani
tukushanda ne UNDP kutiti gazira sesu chashanji kwa mkuzizi savani ya tingati development of materials.
Sachigarwezek amairita makarao varparunare muarare. Zuchakadaro sangano re-crisis in Zimbabwe coalition rinoti ririkushora zvikuru zvirikuitwa nedare repamusoro re-Supreme Court zvekutadza kupa zvikonzero zvekuramba kutambira nyaya yekuti vanhu vari kunze kwenyika vawaniswe mukana wekuvhota. Muna 2012 vatavengwa bukaibenyu vakakwidza kudare nyaya yekuti vari kunze kwenyika vatenderwe kuvhota. Nyaya iyi yakazeiwa nedare muna 2013 uye dare rakaramba kutambira chikumbiro ichi richiti richazopa zvikonzero zvacho mune ramangwana. Asi kusvika pari zvino kwapera makore mashanu dare harisati rapa zvikonzero zvacho. Crisis in Zimbabwe Coalition inoti inotarisira kuti matare asapedze makore akawanda asina kupa zvikonzero zvemitongo yaanenge atura uye kunonoka kwakadai kutyora bumbiro remitemo yenyika zvinopawo kuti vanhu vashaye chivimbo nematare. Amai makarau vari kushandisa mutongo uyu kutsika madziro panyaya yekuti vari kunze vavhote muna 2018. Gungano re-Mining Engineering and Transport Expo kana kuti Mine Entra iro rinosanganisa makambani anoita zvezvicherwa nemamwe mabasa anoenderana neizvi ratanga mbulawa yenhasi vanhukadzi vachikurudzirwa kuti vapinde mumabasa kana kuvamba mabhizimisi ane chekuita nezvezvicherwa. Mutori wenhau Taurai Shava anotipanyaya inotevera.
Kurudziro iyi yapiwa pamusangano wekutanga wekuzivikanwa ingavepo kuvanhukadzi mumabasa kana mabhizimisi ezvezvicherwa. Mutevedzeri wemukuru weZimbabwe Chamber of Mines amai Elizabeth Nerwa ndechibanda vati vanhukadzi vanosangana nezvimhingampinyi zvakasiyana-siyana zvakafanana nekuoma kwakaita mabasa anechekuita nezvezvicherwa uye kushaya vanhu vangavabatsira kuti vakwanise kupinda mumabasa aya. Zvatsigirwa nemukuru wesangano reZimbabwe Miners Federation amai Apolonia Mzverengwi avo vati madzimai akawanda ave kuda kupindawo mumabhizimisi ezvezvicherwa asi vanoshaya mari inodiwa kuti vaite izvi.
Zvimhingampinyi zvatinosangana nazvo munyaya dzekuchera takatarisana nemadzimai vazhinji vanokundikana kuti vaunganidze mari dzekuti vagogona kuregista nekuita maeia reports anodiwa neema nekubhadhara macouncils. Saka izvozvo izvo zvinotidzorsera mumashure asi madzimai edu ari committed munyaya dzekuchera uye vaamo vakagona kuti vaunganidze zvinodiwa zvacho kuti vashande. Tiri kuona kuti madzimai ari committed.
Pamusangano uyu pabudawo nyaya yekuti vamwe vanhukadzi vanenge vawana nzvimbo dzekuchera zvicherwa kunyanya goridhe vanosangana nedambudziko rekushungurudzwa nevamwe vanhu vanzi vanenge vachishandisa mazita evakuru vakuru munyaya dzematongerwo enyika senzira yekuvabvisa panzvimbo idzi. Mutevedzeri webazi rezvicherwa vaFred Moyo vaudza vatapi venhau kuti vange vasingakwanisi kutaura zvakawanda pamusoro penyaya iyi sezvo vange vasati vambonzwa nezvayo. Amai Mzverengwi vati zvisinei nezvimhingampinyi zvingavepo vanhukadzi vanofanirwa kutora mikana iripo yekupinda mumabasa kana mabhizimisi ezvicherwa.
Tiri kukurudzira kuti madzimai apinde mumining sector mune maopportunities akawanda vanogona kunge vachiita zvevalue addition vabude nefinished product vanogona kuuya kuzoita mamillers nekuwanda kwatakaita countrywide. Tiri kutotarisira kuti tinoda mamills akawanda ekuti vanhu vanofamba madistance akakura kuma 200 kilometers kuti aende kunomira. So tiri kutarisira kuti mamills aiswe kupadyo. Saka vasingadi kuchera vanogona kuita mamillers vanogona kusupply maconsumables asi iko kuchera kwacho chaiko tiri kukurudzira madzimai kuti vapinde mazviri.
Mzare Barbara Mutambanengwe ndiwo mudzimai wekutanga munyika kuve nekambani inosuka mangoda. Mzare Mutambanengwe avo vati vakashingirira kuenda mberi nekutanga kambani yavo yekinako Diamond Processing zvisinei kuti vaisangana nezvimhinga mpinyi zvakawanda vatsinhirawo kuti vanhukadzi vatore mikana yekupinda mumabasa pamwe nemabhizinisi ezvezvicherwa.
Things like mining, long term businesses. Ukazvitanga izvozvi, you expect kuti iwe nevazukuru nevazukuru vavo munge muri in that business. Zvakasiyana neandiskushora vanoenda kumabhero kana chibati mauma business ari so short lived. Ndinokurudzira kuti apart from mining, imo mining in chain imo, mune other gaps that we can fill. Dzaifiliwa nevarungu dzimwe dzacho dzatasingatombozivi kuti dzino exist.
Mumwe wevakuru veZimplats vaStanley Segula vati chinhu chinozivikanwa kuti vanhukadzi vanoita mabasa avanoita nemazvo nekuda kwekuzvipira. Vakatiwo kambani yavo yakatanga urongwa hwekuwedzera vanhukadzi vanoshanda mukambani iyi pamwe nekubatsira mamwe madzimai kutanga mabhizimisi senzira yekubatsira kusimudzira upenyu hwevanhu vemunharaunda yavanochera chicherwa cheplatinum. Zvichakadaro, vamwe vanhu vane zviratidzwa zvavo pagungano iri vanoti chiitiko ichi icho chinoitwa gore rega rega chinoramba chakavakoshera nekuvapa mukana wekushambadza zvinhu zvavo. Gungano remine entra regore rino nderechimakumi maviri nemaviri kubva zvakatanga kuitwa chirongwa ichi. Makambani anosvika zana nemakumi maviri kusanganisira ekusouth Africa nechina ari kuratidzira pachiitiko chegore rino. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taura Ishava.
Makateerera kune penyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wehurumende yeIraq vaHaidar al-Abadi vabvuma kuti mauto enyika yavo akatyora kodzero dzevanhu muhondo yekutora zvakare guta reMosul kubva kuchikwata chinopfurikidza mwero cheIslamic State. Asi varamba vakamira nerekuti mhosva idzi dzakaparwa nevamwe vanhu uye vananya kudzipara vacharangwa. VaAbadi vakataura izvi mushure mekutenderera pamadandemutande kwemavhidhiyo airatidza mauto eIraq achikanda nhengo dzeIslamic State dzakabatwa muhondo kubva pamusoro pemumwe mudhuri muMosul vachizodzipfuura uye mitumbi ichisiyiwa iri mumugwagwa. Vari kuferefeta kudonha kwendege yemauto muMeima mwedzi wapera kwakaurayiwa vanhu zana nemakumi maviri nevaviri vaive mundege iyi vanoti kusamira zvakanaka kwekunze ndiko kwakakonzera tsaona iyi. Ndege inotakura vanhu iyi yakagadzirwa kuChina uye inonzi Shan Y8200F uye yakatsakatika musi wa7 Chikumi murwendo rwayo rwemazuva ose ichibva kuguta reMiek riri kumabvazuva kwakadziva kwamaodzanyemba ichienda kuYangon guta guru pane ose muMiema. Zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda zvinoshandisa motokari dzazvo kutakura vanhu pasi pekambani yeUber muSouth Africa zvinoti hondo yekurwira vanhu iri pakati pevematekisi ane mita neveUber yave kuita kuti vashaye chouviri. Mumwe vanoshandisa motokari yavo kutakura vanhu pasi pekambani yeUber vaAlois Ndlovu vanoti kunetsana pakati pemapoka maviri aya kwave kuita kuti vakundikane kubhadhara zvikwereti zvemotokari dzavo uyewo kuti vararamise mhuri dzavo. VaNdlovu vanotiwo vazhinji vevatyairi ava vakakwereta dzimotokari dzavari kuzobhadhara mwedzi wega wega. Vanoti vanofungidzira kuti zvikamu makumi mapfumbamwe kubva muzana zvevatyairi vedzimotokari dzeUber zvizvarwa zveZimbabwe. Svondo rino mumwe mutyairi weUber akashaira muchipatara mushure mekunge apiswa neve mateksi aine ane mita mwedzi wapera mushure mekurwira basa nemuvhuro svondo rino. Vakuru veUber muSouth Africa vanonzi vakakumbira kusangana negurukota rinoona nezvemapurisa kuti vaedze kutsvaga nzira dzekumisa mhirizhonga. Pagara paine hondo dzevemichovha muSouth Africa idzo dzinopedzisira dzadeura ropa. Muchikamu chedu chatinoita hurukuro nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, Jonga Kandemiri weStudio 7 aita hurukuro navandlovu kuti tinzwe zviri kuitika.
Tine masecurity eUber anonzi ndio anoti gadha kana tichizotakura vanhu pamaairport pamachiti pesapo. Of which now masecurity acho anobva amira kure kune kwatinopindira tichitakura vanhu, instead of kuti dai vanga vachisvedera patiri kana tichipinda kuzotakura vanhu kana nekukurutsa vanhu. So zvangofanira kuti hatina security. And then nyaya imwe inonetsa yokurohwa kwatirikuita nemamita tekisi mamwe atiritakura tese vanhu. Ndomungaje inyaya yenhakiro yejelars nokuti sometimes vamwe vacho kuti vaqualify paUber, Uber inoda vanhu vane certain macriteria anodiwana neUber nokuti tinochekwa nemafingerprint kuti akina repu vana chii. Saka vamwe vacho vakawanda vakapinda paUber vamwe havana kupinda. Ndofunga ndo zvinhu zvinovanetsa zvinoita kuti vaite jelars nazvo. Saka ndosaka tichinetsana navo vanhu ivavo.
Saka muchiri kunetsana here kana kuti zvinhu zvamira mazuva ano?
Kunotori nenzvimbo dzatingapindi. Ini ndikatoona neclient yacho chiri kwesa ndikaona adresi ipapo ndotomukanzura. Handiendiko. Kana kuti ndichida kuti ndinomutakura ndotomufanirwa kufonera kundomuudza kuti inoudza kuti vobva parodhi yauriyo uende parodhi yakati. So mamwe maclient anenge asingazivi zviri kuti kune zvinonetsa nemamwe mamita teki. Anobva ati uyazonditakura pandiri panapa. Ndikuzi handigoni kumuvha kana usiku zviya zvaagoni kumuvha nokuti kune matsotsi. So zoto tinoita ipapo ndinotomukanzura because my safety nesafety yemotikari arset unogona kuti uchinotakura munhu acho munhu acho anofanira kubhadhara maybe R50 moto yako yorohwa nematombo unozobhadhara mari kuti moto iyo igadzire.
Saka chavari kunyanyokurwisira ichi ivo vematexa?
Vari kuti ivo tiri kuvatorera makastoma, havasina makastoma.
Imi makachipa here pakuchaja kwamunoita?
Uber yakachipa pakuchaja kwainoita but kuchipa kwayakaita is not that hatisi kuita mari because ndogona kutakura munhu manje ndichida pane certain destination yake ndisati ndamudropa munhu wacho iyeye panobva papinda imwe request pamusoro peuya kuti kune motikari iri kuuya but yakatakura munhu inoziva ichizokutakura mari. Saka ivo vanenge vakamira panzvimbo 1 vakamira client inoburuka maybe pabhazi kana inoburuka patrain. Saka tetingotakura tichingoenda nzvimbo dzakawanda chete tichingoenda chakadaro.
Saka chii chiri kuita kuti vesecurity ava vatye kupindira kana muchinetswa?
Chandiri kuona nyaya iri munomu ndeyekuti munoziva pamabasa esecurity kana une nzara usina wecode ring ukanzi nhiye code ring nemunhu yaari kurwa naye hauzotobatsiri munhu ari kuuisa wacho. Ndofunga kuti vari kutihwa mari yekuti vabva vatibatsira.
Makawanda here zvizvarwa zvezimbabwe vanodraivha kuuber?
Ndofunga 90%. Tinongoti motikari dzakasiyana kunenzi kune inonzi Uber X, Uber Black, Uber Van. So now veUber X ndofunga toto 5,000 or 6,000. And then somebody says, let's make it plasma as 10,000. Nothing will eat up.
Saka kunetsana kwamuri kuita ukuru kukukanganisa zvakadii kuita basi?
Kutokanganisika zvekuti ndokutoti mari yacho irikutodzika nokuti motika dzatikufamba nazvo ndikubhadhara mainstallment. So now kuti uite target yako hauzoiti target yemari yaunoona yemotikari.
Avo vanga vari mutyairi wetaxi yeUber vaAlois Ndlovu vari parunare muJohannesburg, South Africa naJonga Kandemiri weStudio 7. Chikwata cheZimbabwe Robotics Team chakauya kuWashington kumakwikwi e2017 First Global Challenge chikarwisa semvumba chakabatana nedzimwe nyika asi pamutambo wekupedzisira Team Zimbabwe iyo yakange ichiita chirwira ichirwira ingwe nezvikwata zveIreland neMongolia yakazokundikana nechikwata chenyika nhatu dzinoti Georgia, Romania neBenin pamutambo wakaitwa nezuro izvo zvakasiya Zimbabwe iine mapoints 456. Marvelous Mhlanganya uye anoti panyaya inotevera.
Chikwata cheGeorgia, Romania neBenin chakawana mapoints 122, Team Zimbabwe nevamwe vavo Ireland neMongolia vakawana mapoints 10. Uyu ndiwo waive mutambo wekupedzisira wakapindwa neTeam Zimbabwe mumakwikwi ekutanga nemusi wechikunguru 17 akapera nezuro chikunguru 18. makwikwi aya aiwakaona Team Europe ichienda pamusoro petafura nema points 716 akaunganidza vana vechikoro vanobva kunyika zana nemakumi mashanu nenomwe kuti vaumbe marobots vachibvisa mabhora eblue kubva pane mabhora eyellow vachiisa munzvimbo dzakasiyana siyana munzvimbo dzekutambira mutambo uyu. Vachitaura pakuvharwa zviri pamutemo kwemakwikwi aya nezuro vechidiki ava vakati kunyangwe havo vasina kubuda zvakanaka pamakwikwi aya vari kufara kuti vakawana mukana wekukwikwidza nedzimwe nyika dzepasi rose. Zimbabwe yakabuda zvakanaka mune mimwe mitambo yavakatamba vakabatana nedzimwe nyika mumazuva maviri emakwikwi aya asi haina kuzokwanisa kutora menduru. Zimbabwe yakatora number 56 pamakwikwi aya. Team Zimbabwe yanga iine vadzidzi vechidiki vasere vanoti anotida Ishe Ndachena, Gustav Kativu, Tariro Muzowaka, Gabriel Matemba, Nelson Mujere, tinotenda Ishe Mapondera, gamuchirai nechitima Navimbai Mwaera. Vachitaura mushure mekupetwa kwemakwikwi aya, mumwe wevaikokera chikwata ichi amai Aritha Mare, vakati kunyangwe hazvo chikwata cheZimbabwe chakarwadzikana nekusawana menduru, chiri kufara nekusimudzana kwachakaita nedzimwe nyika, uye vave nekutarisira mberi kumakwikwi egore rinouya.
Tashika kumapeto kwechirongwa cheFES Global 2017 asi hazviperere ipapo manzwa zvichinzi next year kuMexico City takutotanga kuchochigadzirira kuti build a team ichange chinokompita ikoko uye zvevana vatati nawo vari kudzokera kumusha vachinotaura nevamwe vana vasinango vachikwanisa kupatsira gore rino kuti vanga vachidzidzisawo nezverobotics.
Amai Mare vanoti shuwiro yavo ndeyekuti hurumende isimbaradze rubatsiro rwainopa zvikoro nevadzidzi vanoita zvidzidzo zvescience netechnology.
Tikangoti kuhurumende yeZimbabwe yaona vana vachiita zvavanga vachiita kugona kurimo njere uye nekugona kushanda nevamwe kuripo chatiri kukumbira kutsigirwa nehurumende nekutibatsira patinenge tichichema vakurumidze vatinzwa kuti tikwanise kuenderera mberi.
Mukomana wechidiki akange akatakura mureza weZimbabwe pachiitiko ichi Ndachena uyo anodzidza kuSt George's anoti chiitiko ichi chakamubata moyo sezvo akaona kukosha kwekumirira nyika yake pamberi penyika dzepasi rose dzaikwikwidzana. Akati kunyangwe zvake akagumbuka nekusakunda ari kutarisira makwikwi egore rinouya kunyangwe iye asisakwanise kupinda pamakwikwi aya nekuti anenge akurisa. Munjeri anotsigira izvi.
Ndonzwa kufara nezvataita mucompetition. We did our level best and the team was committed.
Nechitima anoti vasikana vanofanirwa kuita zvidzidzo zvescience netechnology kwete kutyira kure. Izvi zvinotsigirwawo naMwaera. Team Zimbabwe yakavaka robot richange richibatsira mukutsvaga nzira dzekuchenesa mvura yekunwa. Vakatanga mutambo uyu vaDean Kamen vanoti chakakoshera mutambo yerobotics ndechekuti inoda mushandira pamwe pamwe nekudzidzisana kwevadzidzi ava. VaKamen vanoti vakaumba marobots zana nemakumi matanhatu ayo akarwisana mumakundano aya. Vadzidzi vakapinda mumutambo uyu vadzidzi vari kuita zvidzidzo zvescience technology engineering nemathematics kana kuti STEM. Nyika dzemuAfrica dzakatamba zvakanaka dzakaendawo pamusoro petafura dzinosanganisira Benin, Liberia, Nigeria, Mozambique neMali idzo dzakapinda panyika makumi matatu dzaive pamusoro petafura. Zvikwata zveTeam Europe, Poland neArmenia ndizvo zvakatora nzvimbo nhatu dzepamusoro petafura. Ndakamirira Studio 7 muWashington ndini Marvelous Mhlanganya huye.
Vateereri musakanganwa kuti muchirongwa chedu cheLive Talk na8pm tiri kutarisa dambudziko rakatarisana nevatyairi vedzimotokari dziri kushandiswa pasi pekambani yeUber kuSouth Africa. Sezvo nguva yedu yapera rikaitimbotarisa musoro nhau zvakare, bhizinisi remwe mutedzeri wemutungamiri wemudct vaelias Mudzuri rinopiswa pamwe nemba yakanzura. Zimbabwe Electoral Commission yoronga chirongwa chekudzidzisa vanhu nezvesarudzo dzegore rinouya. Tabva tashuka kumagumo yichirongwa chedu chanasi. Anokuonika ine mifaro ndinwenyu Blessing Zulu. Toksia emina ntunga milinkomo munaudze isindebele.
So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela ku Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 19 kuNtulikazi 2017 nguNtungamile Nkomo endabeni zethu lamhlanje
ile lapha mina lami njongo sekelwe MTC ngingabuza bengicabanga ukuthi maybe electrical fault but sembonela phana na ukuthi khona ijurawo ngingabona ukuthi no Lele yimsebenze zano PFL.
Kuchiswa isakhiwo sebhizimusi yesiphathamandla seMDCT umnumzana Elias Muthuri lendlu kakansila waleli bandla ekuwatsana kudlakela olunakanelwa ukuthi ngolwezombusazwe.
Iproblem esifisana layo ukuthi omama sebe ku ground omama basebenza asilast family asilani nalabo mama mamana bathiwa bangu 5 kunje bagebhile ukuthi bazathengisa ngapha igolide labo into singayaziwa iproblem esifisana layo besicela ukuthi uhulumeni angenele ayesivulela coronation aid.
Umbukiso wezokwemba oyimine entra uqalile kobulawayo lamhlanje. Njalo uZulu weZimbabwe uchayela ihlombe iqembu labantwana besikolo elimele ilizwe kumncintiswano okukhuthaza izifundo ze-science, i-technology, engineering, le-mathematics, owe-first global challenge. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Udlakela lwezombusazwe lukhanyaso luqalisile phambilini kokhetho lomnyaka ozayo kulandela ukuchiswa kwesakhiwo sebhizimusi yesiphathamandla seMDCT umnumzana Elias Muthuri. Kubhilizwe njalo impahla engena kumakhulu ayisikhombisa emzini kakansila kaward 38 ekuwadzana lamhlanje emadabuka kusa. Kuvika uMavis Gama.
Bezithithibele iziphathamandla esebenza kule ndawo yeLuriro Bar ekufikeni kwentatheli zendaba kuzabona umonakalo. Umqondisi wale ndawo umnumzana Vengesai Muthuri indodana yomnikazi ulandisa ngokwenzakeleyo.
We were in touch with one of the other guy who was on the duty. He said he saw
sixhumane lomunye wabekade besemsebenzini ngesikhathi lokhu kusenzakala uthi ubone imota yohlobo lwe-Mazda B50 ebingela nombolo njalo ithwele abantu abedlula abayisithupha.
Kusehlakalo sokubhidlizwa kwempahla emzini kakhansela kaward 38 umnumzana Wilton Janjasi ekuwadzana kudilizwe uthango lwejurawolo lamafasitela endlu yonke okubiza amakhulu ayisikhombisa amadola ukulungisisa. Ukhansela Janjansi uthi ucabangela ukuba abenzele umonakalo emzini wakhe kungabalandeli bezanu PF akade befuna ukuzamthumba kodwa kwehlula.
If they were thieves otherwise they could have stolen something.
Ngabe bekungamasela bebezatshontsha yiloba yini bebefuna ukungena phakathi emzini ngicabangela ukuthi bebefuna ukuthatha mina kumbe ukulimaza omunye umuntu.
Lezi zehlakalo zombili zisolwe kakhulu ngabalandeli be-MDCT loZulu jikelele okubalisa umnumzana Jeffias Moyo.
Nxa sokukhulunywa kusithiwa khona into zezano izano PF iparty violence ikhona lokho. Ngifikile lapha mina lami njongo sekelwe MTC ngingabuza bengicabanga ukuthi maybe electrical fault but sembonela phana na ukuthi khona ijurawo ngingabona ukuthi no lele yimsebenze zano PF le.
Umoya ethi kumchayisa ngovalo lokho osekusenzakala engazukuba kuzokuba isima kanjani kusukela khathesi kusiyafika ukhetho luka 2018 udlakela seluqala khathesi.
Aso masela ngoba kuthiwa khona abantu abangena lapho bathatha imali lotshwala baqalisa ukunatha utshwala and then abesebechisile okuzekuleyo.
Abanini bale mpahla bobabili baveza ukuba baye bayamangala ngalezi zehlakalo emapholiseni. Imizamo yokukhulumisana namapholisa yehlule ugcingo lwesikhulumeli sawo uSenior Assistant Commissioner uNkosikazi Charity Charamba belungasatshelwa. Kwaba ngesifanayo lakunkokheli yeZANU-PF obona ngokuqhutshwa kwenhlelo uDr. Ignatius Jombo engadobhi ucingo lwakhe. Lezi zehlakalo zombili ziza ngemva kwezinye njalo ezimbili ezehlele abebandla le-MDCT lapho kutshiswe khona imota yohlangothi lwabasakhulayo kanye lenye indawo kasomabhizimusi yokuzijabulisa ongukhansila laye emzini wekhuwatsana ngabacatshangelwa kuba ngabeZANU-PF. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Umbukiso wezokwemba ezabo manjinela kanye lezokuthwala kwabantu oyemine entra uqalile kobulawayo lamhlanje. Lo mbukiso oqoqwe ngabeZimbabwe International Trade Fair ukhangelelwe ukuphela ngolwesihlanu. Abesifazana abaphatheka kubhizimusi lokwemba bakhala ngokuthi bayahlukuluzwa ngabesilisa. Kuviga unompumelelo moyo.
Umbukiso walonyaka wezokwemba uqhutshwa phansi kwendikimba ethi Exploring Linkages in the Mining Value Chain, njalo ukhangelele ukuba lemihlangano emithathu ebalisa owe Women in Mining Breakfast Meeting oqhutshwe lamuhla, owe Mine Conference lowenhlanganiso ezibona ngokwemba iZMF Small Scale Miners Conference ubusugqitshwa ngomdlalo wegolf eBulawayo Golf Club. Namhlanje omama abakubhizimusi lokwemba abazange banikeze umsekeli kamphathintambo obona ngezokwemba umnumzana Freddy Moyo ithuba lamazwi okumbambatha bethi bakhathele ngabesilisa abakuhulumende labazimeleyo bebakhuthaza ukuba abaxwayane lomkhuba wokuhlukuluza abesifazana bebathathela imigodi yokwemba ngemva kokuba sebetshale imali. UNkosikazi Shila Sidambe usomabhizimusi uthe into embi eyenzakalayo.
Mina ibizo lami nguShila Sidambe. Into le ayilunganga kakhulu. Umama nguye ophethe i-economy. So ukuthi umama ahlukuluzwe, hayi asikuthakazeleki.
UViolet Nyoni uthe le nkabazwe kuyafana, omama abakwezokwemba bayathathelwa ngabesilisa ngendlela eziphansi lapho imayini ingavalwa udaba selusedale. Amapholisa ayaqala ukwemba ebusuku luthi udaba lungaphela edale kutholakale kungasela okungenjiwa.
Omama esemayini bayahlukuluzwa sibili, nxa wangazuzi imayini yabo basephakathi bekugebha sebebuya obaba kumbe ubani basithi yena ngiwobanikazi yomgodi sokuba le dispute. Ngaba ngathi sekuba le dispute sebesenda amapholisa, angasenda amapholisa stop operation.
UNkosikazi Mebhu Ndlovu utheba lomgodi eHope Fountain lakho kulodubo amaphepha okuba lemvumo anyamalala eMines Office bayagebha baswele ukuthi liyegigwa kuphi igolide, kodwa umphathintambo uMoyo laye uzibonele uhlupho olukhona.
Iproblem esifisana layo ukuthi omama sebekuground, omama basebenza asilastemmili asilani nalabo mama mamani abaphiwa bangu-5 kunje bagebhile ukuthi bazathengisa ngapha igolide labo into esingayaziyo. Iproblem esifisana layo besicela ukuthi uhulumende angenele ayesivulela Coronation Aid.
Ezokwemba eZimbabwe yizo eziletha imali eningi ezweni. Lisiyatshona ilanga lamhlanje, amankampani afika 120 ebeyenelise ukubukisa. Phakathi kwababukisayo anga machumi ayisithupha lambili ekhulwini 62% asuka eHarare kuthi anga machumi amathathu ekhulwini 30% asuka koBulawayo kuthi amanye asuka endaweni ezehlukeneyo zelizwe. Umbukiso walonyaka ogcwele imitshina emikhulu yezokwemba ukhangelelwe ukuvula okusemthethweni ngolwesine kusasa ngumphathintambo obona ngezokwembiwa umnumzana Walter Chidakwa. Ngimele iStudio 7 yoBulawayo, nginguNompumelelo Moyo.
UZulu weZimbabwe sechayele ihlombe iqembu labantwana besikolo elimele ilizwe kumncintiswano wokukhuthaza izifundo zescience, itechnology, engineering lemathematics owe-First Global Challenge ophele izolo eWashington DC khonapha eMelika. Lanxa iqembu leli lingatholanga sicoco, lidlale kuhle kakhulu lanqoba emidlalweni yalo emihlanu phakathi kweyisithupha, njalo liwise amaqembu angamazwe athuthukileyo agoqela eleRussia leleMelika. Phakathi kwamazwe alikhulu elilodwa lamatshumi amahlanu lasikhombisa, iZimbabwe iqede umncintiswano lo ile miklomelo edlula kancane elikhulu i-116, njalo ihlezi kuzinga lamatshumi amahlanu lasithupha. Umncintiswano lo ubungowokusebenzisa ama-robots ukwehlukanisa okungamabhola okuthize kusiya ngemilayo yomncintiswano. Isiphathamandla senhlanganiso yababalisi iZimta umnumzana Sifiso Ndlovu uthi labo bayaziqhenya kakhulu ngendlela abantwana laba abatshengise ubungcitshi babo ekusebenziseni ama-robots.
Sithanda ukuthi sitshayele ihlombe labo bafundi ngomsebenzi omkhulu ongaka wokuphakamisa isizwe kanye betshengisa ubungcitshi kanti njalo befakaza ubunotho bezemfundo kuleZimbabwe lokuqakatheka kwazo. Sibuye sitshayele ihlombe umphathintambo wezemfundo eziphezulu uJonathan Moyo ngokukhuthaza ukuthi ugatsha lwe-STEM luqhutshekelwe phambili.
UNdlovu ukhuthaze njalo uhulumende ukuthi eqinise izifundo zama-sciences ezikolo njalo abafundi batholiswe konke abakudingayo. Isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika, umnumzana Muzobanzi Ncube, laye utshayele iqembu leZimbabwe ihlombe.
Sibatshayela impululu kakhulu abantwana baseZimbabwe. They came and shined here in Washington DC. Basirepresenta kuhle kakhulu njengamaZimbabweans. Into abayenzileyo bafika lapha bawina, badla ama-Americans, ama-Russians. Benze kuhle kakhulu abantwana baseZimbabwe.
NjengoNdlovu, uNcube ukhuthaze uhulumende ukuthi ethuthukise ezemfundo ukuze abantwana baphumelele ezifundweni zama-sciences le-maths.
Siyabona kakhulu ukuthi ngabantwana abakhaliphileyo and i-technology iqakathekile le Mr. Nkomo. Ngani ngoba uyabona ukuthi khathesi in the 21st century everything has just become apps. Yonke into nje singama-apps okuthi new technology yiyo esenza ukuthi khona impilo zethu zibe ngcono. I-future yethu thina siyithembele kibo bonabo abantwana abafike bashayinela izolo benza into enhle kakhulu emangalisayo lapha e-America. So yibe sibathembileyo ukuthi khona bethuthukise iZimbabwe.
Iqembu leZimbabwe belilabadlali abayisishiyagalombili abavela kuma-high schools achiyeneyo labaqeqeshi ababili ababalisa uNkosazana Aretha Mare loCharles Matanga. Iqembu elinqobe laqeda lisesiqongweni ngebelimele izwekazi lase-Europe lona elithole inkezo yegolide. ELePoland liqede lihlezi kuzinga lesibili njalo lithole isiliva kwathi ele-Armenia belikuzinga lesithathu njalo lithole i-bronze. Ngomnyaka ozayo umncintiswano lo uzakwenzelwa kwele-Mexico. Uzaqhubeka usenzelwa emazweni achiyeneyo eminyakeni elandelayo njalo silethemba uzafika laseZimbabwe.
Live Talk lamhlanje kuhlelo lwezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe. Uhlelo lwe-Diaspora Forum sixoxa ngokulwisana kwabatshayeli bezimota abathwala uZulu, amateksi kanye le-Uber kwele South Africa. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e Voice of America ese Washington. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inhlanganiso ekhankasela ukulondolozwa kwamalungelo oluntu emhlabeni jikelele e-Human Rights Watch ithi sokufunyenwe indawo okwabulawelwa khona abantu edolobheni le-Mosul kwele-Iraq. Lobunye ubufakazi obuveza ukuthi amasosha kahulumende ayebulala abantu mahlayana ababevaleka impi labe ISIS. Abacubungula ingozi yokuwa kwendizamtshina yakwele Myanmar ebulale abantu abedlula ikhulu 122 abakade bephakathi bathi lingozi yabangelwa kungami kuhle komkhathi ngalelo langa. Indizamtshina le inyamalale ngenyanga edluleyo, abahlengi bazothola izihlephu zayo lezidumbu zindenda elwandle ngemva kweviki. Lamhlanje kohlelo lwethu lwezizalwane zeZimbabwe esihlala kwamanye amazwe, uChris Gande weStudio 7 uxoxele umnumzana Aloyce Ndlovu ongumtshayeli wamatekisi e-Uber kwele South Africa kulandela udlakela oluphatheke phakathi kwabatshayeli laba bebanga abantu laba matekisi ale mitshina yamamitha.
Hey, basalise nzima amatekisi amanye lawa, basalise nzima impela.
Lina libaningi okunganani abe Uber?
Sibaningi kakhulu ukudlula bona laba amanye amatekisi sikafika maybe 10,000 sayifika.
Bona abavela eZimbabwe banengi okunganani abayenza umsebenzi we-Uber?
Ngathi nje i-90% ngabasekhaya.
Okay, ungasitshela ukuthi kuyini kahle kahle okwenzakalayo ukwenza ukuthi kube lo kungezwani khona?
Bathi bona ngokusho kwabo sibathathela ama-customer, abasena ama-customer. Sithi Uber yangena laba ama-customer sesawathatha, abasatholi imali kona.
Khona kuliqiniso na?
Akusiyiqiniso ngoba phela i-business yena ine-competition yabo. So ama-customer ngeke siwaqedise, siwaphatha kanjani ama-customer ngoba bebaningi la. Kwathina nje ubona nje kube kubabhizi ukuthi kuthiwa iy'moto ziyaze ziswelakale ezi Uber zingatholakali. Kuze kuqashe nabo evisi eziyimoto zama-private kuwukuthi imoto azitholakali. Bona inkinga abanabo abanayo ukuthi iy'moto zabo abahamba ngazo asiy'moto ezisesimweni sokuthi ama-client angazijabulela ngoba iy'moto zabo lezi abahamba ngazo ugcina wena ungumgibeli ubancedisa ngokuyiphusha ukuthi zisate. Amasasela akhona ufuneka uwakhuphule ngezandla. Yanasele yiyo lento eyi-problem kubo. So baba nomona umona nje abanawo.
Usunesikhathi esinganani usenza umsebenzi we-Uber lo?
Senginabo 1 year 6 months.
Sizwa kuthiwa bakhona abanye abangabatshayeli kodwa bengela zimota besebenzela abanye abantu, kanti vele ku-Uber kuyenzakala yini lokho?
Ye, ma ungenayo imoto uyakhona ukusebenzela omunye nawe uzowuphakame. U-Uber kahle kahle ukreator imisebenzi, nabantu abantu abawucreate umsebenzi. Ma unesikhathi esithize Uber kuba lula nawe ukuthi uthole eyakho imoto uzimele wedwa. So ukuze uqale labantu uqala ngokuthi mhlawumbe usebenzele omunye umuntu ulungise zakho izinto.
Manje sizwa kuthiwa khona abanye sebesesaba ukufika kwezinye indawo elisebenzela khona, kuliqiniso yini?
Yebo, kunendawo vele singasafiki kuzo ama railway station, nendawo la okuphuzwa khona. Abantu laba sebeze beqashe laba bantu abangokuthi bayihluphekele nje bayilalela esitaradeni babhadale leyo mali abazibhadalayo babanikeze nalawo matshi ukuthi uma siqhamuka bashaye imoto yakho ngamatshi.
Manje pho sekusebenze kanjani nxa kunje selisebenza lisiyanga?
Nawe sukhetha ukuthi hayi ngihluke endaweni ezinabelungu kuphela ezinginabantu abamnyama kula engathi ngizosebenzela khona. Kanti kodwa amaclayenti wethu phela agcwele yonke indawo. Kuyafana nokuthi manje noma ungaye ebalungwini bakhona uzofika ulayishe umuntu akusekhona lephakathi nakunabantu bona abalwayo. Uthi ufike uwehlise umuntu bahle bakublokhe babambe izivalo zakho bakuthathele nefoni yosebenza ngayo. Mina sebengithathele amafoni kabili konke.
Umnumzana Alois Ndlovu ngomtshayeli we-Uber ubexoxa ecingweni lo Chris Gande we-Studio 7 eGwele South Africa. Iphalamende yakwele Botswana ikhangelelwe ukuphuma lomthetho oqondisa ukuthi izibotshwa zakwamanye amazwe okugoqela ezeZimbabwe zibuyele ukuyaqedisa ukupika emajele emazweni azo. Kulabe Zimbabwe abedlula amakhulu ayisikhombisa abasemajele akwele Botswana sikhuluma nje. Kubika uMartin Ngwenya.
Umphathi ntambo wezomvikela kwele Botswana uMzana Shokhati ukhandela ukwethula edale lePhalamende udaba lokuthuthizwa kwabasemajele phakathi kwamazwe alezivumelwano. Idale lePhalamende likhandelwe ukudlulisa lolu daba lube ngumthetho ozabona amazwe entshintshana izibotshwa zibuyela emajele asemazweni azo omdabu. IZimbabwe kanye leBotswana zaqala ukukhulumisana phezu kwalolu daba emhlanganweni wenziwa iminyaka yonke phakathi kwamazwe omabili oweJoint Commission on Defence and Security owenzelwa eVictoria Falls nyakenye. Ukhathi uke watshela iStudio 7 ngaphambilini ukuthi ukuthuthiswa kwabantu basemajele kwenzelwa ukuthi babe seduze lezihlobo zabo njalo kwehlise isisindo sokugcina izibotshwa kwelinye ilizwe.
Member states talk about those things that they can cooperate on.
Njengamazwe akusadanga singakhulumisana ngendaba ezifana lalezi, njalo lokhu kwenzela ukuthi kwehliswe isisindo kulizwe eligcine izibotshwa, kukanti kwenzela njalo ukuthi izibotshwa zibe seduze lezihlobo zazo.
Ababale ngezomthetho abafanele igqwetha uMnumzana Mathintinga ke bathi kweneliseka ukuthi izibotshwa zisuswe kwelinye ilizwe ziyepika kwelinye, kodwa kumele ilizwe abakuya kulo lenelise ukwamukela lezi zibotshwa.
If they do bilateral agreements, then it's possible.
Bangenza isivumelwano kweneliseka, kodwa kulakho ukuthatha isikhathi esinde. Kumele ilizwe lapho okuya khona izibotshwa libe le ndawo eneleyo emajele ukwamukela lezi zibotshwa.
Ngaphansi kwesivumelwano esizangena, izibotshwa kumele zibe ziphuma elizweni elisivumelwano lelo Botswana ukuthi bathuthiswe babuyele bayiqedisa ukupika kibo. KulabeZimbabwe abadlula amakhulu ayisikhombisa abasemajele eBotswana. NgoMartin Ngwenya wendaba zeStudio 7 ngeSavron kwele Botswana.
Kunengi okwenzakala emizini kwabendileyo. Kuyatholakala amantombazana ahlala labodadewabo abendileyo abagcina bekhanga amadoda ukuthi aye labo emacansini. Le imbono kaMnumzana Ezra Chisospanda umsakazo lodumo ekhuluma kuhlelo lweZimbabwe Today asixoxene elilethu lelwa enkundleni yeFacebook uGibbs Dube weStudio 7. UEzra uvumelanelo noMathemba Nyathi kanye loMnumzana Bhekisipho Mahlangu ukuthi akulunganga ukuthi osibali bathandane lamadoda abodadewabo. Asizweni bexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 uManyathi usungula lingxoxo.
ali kodwa akuphelele kubeni ngusibala ayilikani ngusibala osuzuza sokuthiwa sibala kumbambi samabele sibali ini ayi ngokombono wami mbona inganakukho right ngoba ngiyabe sengingani ansekhofe usisi wami oshakiswe ngusibali ba usisi angashona maybe nakho angeke ngithi 100% ngingaya ngidulele usisi wabantwana but nakho kuya ngokuthi ngisesimeni esinjani but ngenye indaba nje leyo engaliba nzima yani
baba Mahlangu nanto udaba lapho
into mina engiyibonayo ukuthi usibane kumele ngimhloniphe akumelanga ngidlale duze kwakhe sengathi manje sengingameze ngimeze unkosikazi kumele ngimhloniphe ngoba angifuni ukuxabanisa lo mndeni lo mina umuntu engimlandile ngudade wakho kodwa ma kuthe washona indaba esiza ngayokuthi yena uma ethanda ukuthi abe nami into omele ayitshele abangakubo lami uma kuthi ngibe khona ukuthi hhayi ngingaba nothando laye yes hhayi ukuthi ngibe vele ngisukele usibale ngimthande ngixabanisa abantu ekhaya hhayi yazi impi yabantu abangomama ibuhlungu kakhulu bangabulala lokubulala la bantu
ngizokutwa ngesesilobaba usibanda lapho Ezra Jesus Banda cela uphose lakho khonapho
kudala siyakwazi ukuthi vele kwakuthiwa usibale wakho umfazi wakho lokho kuyinto nje okusikanyana okukhulunywayo kodwa kwakungafikeli ukuthi umuntu azagcine sithi imacansi nalo kodwa kulezi nsuku usibale wakho uyalamusa ngoba uqala ubamba-ke loko kuthiwa ngamavelo kugcine sukusenzakala ezinye izinto ezingayisiza abantu abaningi bahlala laba kamnako womkabo bagcina bengena-ke emacansini kwesikhathi agcine seyala udade wabo ethatha lo usibale wakhe kwenzakala kulezi nsuku kodwa-ke ngumthetho kumbe ngesintu hayi akuvunyelwa kodwa ngesintu lokho enjani ethile omunye ubaba laphana ukuthi nxa umama engani kazali kokuphiwa nalo usibale wakho ukuthi uhle umthatha kukanti-ke kulabanye laba abazathi khona ukuthi osibale bakho labo kumele-ke nxa ebuya emncane kumele umthathe njengomntana akho laye ngoba ukhulele lapha ekhaya abanye behluli bakhulele la yimizwa esembona semuhle kakhulu-ke lo sibale agcinele laye sengowakhe laye
uEzra Chiswa Spanda ngumsakazi olodumo lizwe njalo kunkosazana noMathemba Nyathi lo mnumzana abheka isipho Mahlangu bexoxa lo Gibbs Dube West Studio 7. Kamalume ekwelutshena ingoma esiphiwa ngumehlo kaZulu lidlalade lakhe elitshatsha ke lelo asanda kulethula idlalade lakuqala lakhe lakuqala elomdumo wejazz. Singake hlukani sikhangele ebezihamba phambili. Kutshiswa ibhizimusi lesiphathamandla se-MDCT umnumzana Elias Mutsuru kanye lendlu kakansila waleli bandla kwanelokwalamhlanje olivalelisayo nguntungameli Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.